ndatenderera tondo mbiri ndichida kunyatsonzwa rufaro ruri muPhiladelphia, Pennsylvania. Vanhu vane gadziriro yekutarisira kuti tinofana kupemberera kunge takunda pamutambo watichatamba neChiefs. Vanhu vane tarisiro yakakura zvikuru kuti nguva yekuti Eagles itore futi mukombe ndiyo inoyi yatinayo.
Tichitarisa nhoroondo yemutambo mukuru weNFL, mungati izuva rakakosha sei nhasi?
Zuva reSuper Bowl izuva rakakurisisa zvakanyanya munyika ino yeAmerica kuburikidza nemitambo yese zvayo yatinotarisira inotambwa. Dambudziko randinokwanisa kuona idambudziko revanhu vanokwanisa kunge vazomuhavo zvinodhaka, tichiona tichifamba tichiona basa ranga richiitwa nevanochengetedza mutemo.
Mapurisa ari kuti kudii?
Pane nyaya yemapoles emagetsi kuti mutemo wanga uri kukurudzira chaizvo kuti paiswe oil kuti vanhu vasakwira pamapoles emagetsi, nekuti mufaro unenge wanyanya kunyanya tikakwanisa kunge tichikunda. Panokwanisa kuita kamhirishonga kemufaro wakawandisa.
Ko, mhuri dzinenge dzichiita sei pazuva ranhasi?
Vanhu vachasangana hama nechamwari, vanotsvaka nzvimbo dzakasiyana-siyana. Ini ndichange ndiri pane imwe nzvimbo yandinotarisira kuti ndichange tichinzwa makomenzi anenge achiitwa tichikurudzirana pane imwe nzvimbo iri muno muarea medu. Saka ndinoona sekuti zuva ranhasi izuva rinenge rakatarisirwa nemhomho yeAmerica, ende tichange tine mufaro wakanyanya kunyanya isu vekuPennsylvania, Philadelphia, nekutarisira kwedu kukunda kune mutsindo.